isu sesangano revara iri nemamembers edu atina vakatekeshera nyika zvakatiremera kuti tingotsara zuva rekuti kana kuti musi wa 3 June nhasi strike yatanga nekuti last time yataita strike yatakaita kubva musi wa 5 February kubva musi wa 8 February varairidzi vakawanda vakazotanga kupopota vachiti hamuna kutevedzera gwara hamuna kutevedzera mutemo saka isu kuziva kuti hondo iyi irefu haisi hondo inogona kutangwa nhasi ichipera nhasi ihondo ine makuva pasi ihondo ine ropa ihondo ine misodzi ihondo ine kuchema kukuru saka hatisi kuda kuti tingotangira kuti nhasi tatanga tototi taenda mberi vari kutanga nhasi tinovakurudzira kuti ngavaite zvavari kuita isu sesangano revarairidzi vepituz nhasi uno chaiye tiri kusangana nemapariamendarians kukresta patiri kuedza kutsanangura kwavari kuti sei tine problemu yekuti masalaries yedu ari kuramba ari pasi nepamusana pekuti mutemo hauna kugadzirwa zvakanaka saka pituz nezinta nhasi dziri kusangana neinonzi parliamentary portfolio committee on labour pamwe chete na speaker of parliament vamudhenda makuseni ano kusvika makati napo tichikurukura kuti tivataudze kuti mutemo unoita kuti nyaya dzemasalari dzikurukurwe ukashatira papi sei tisina mutemo uyu muzimbabwe saka zvinhu zvatikuedza kuti tikwanise kubudisa pachena kuti tikanga tataura nemaparliamentarians nekuti kuna vamunangagwa takaenda musi wa 21 December vanhu vese vakazviona tsamba takanyora kupublic service commission takanyora kuna vamutuli nyuve tsamba takanyora kune vanhu vakawanda tichitaura kuti hatisi kufana nemubatirwa rutaura iri saka iye zvino takumboonawo maparliamentarians maprocesses ese iwayo anotitungamirira kuenda
hamuzooneka semaa kudududza here vamajongwe mushure mekunge mambotaura kuti panotanga mwedzi uno munenge muchitora matanho
inzwa izvo vakomana tiri kutaura nyaya yenyika tiri kutaura nyaya yemaconsultations vanhu vatiri kudziva navo tinovaziva mapere vari kutotsvaga panojuja ropa kuti varume vadye isi tiri kuti zvese zvatiri kuita izvi tikagona kusenda meseji nekuti tiri important kubatanidza masangano evarairidzi pituz yega kana aratuz yega haigoni kurwa hondo iyi ikahwina tikuda kuti iye nezvi nhasi uno tichisangana nezimta mamwe masangano anofanira kuuya tobatana pamwe chete saka hapana munhu anogona kuti akibva kuti tadududza kudududza kwedu kuenda mberi tinogona kuti kubva mangwana tuzde zvedu zvatanga nepamusana pekuti chikuru ndechekuti toda kuti pasawana anotisoropodza kuti taita zvino mukukasika tikuda kuingenza government nekuti hazvindibatsiri kuti nditi ngatitungamirire varaidzi kuti ngatiite strike vozotita turn around kuti makaita explore maavenue here chimwe chikuru futi chiripo ndechekuti enezvi muri kuziva kuti government yakati ida kuwedzera mari muna June hatigoni kuti nditi vanhu ngatiende kusiraisa tisina kutanga tanyatsoona confirmation yekuti June wacho munei munhau yaanayo hongutozva kuti makazara mhepo asi kana paine promise yekuti pane zvichabudapo ngatiiwane confidence yekuti amongst ourselves tiri ready for combat